Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa, uko huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks avakatsakatika svondo rapera mushure mekurwisana nevaivhima mhuka zviri kunze kwemutemo vanobva kuZambia yakawanikwa nezuro muLake Kariba. Mutauriri weZimParks vatinashe Farau vanoti mitumbi yavaTimothy Tembo navachidhumo Mabharani yakawanikwa munguva dzakasiyana nezuro, wekutanga wakawanikwa mangwanani, mumwe wacho ukazowanikwa masikati. VaFarao vanoti mitumbi iyi yakazotakurwa nendege kuendeswa kuHarare, uko iri kuongororwa kuti ionekwe kuti chii chakakonzera kufa kwevashandi vaviri ava, uye vanotarisirwa kuradzikwa kumisha yavo nemusi wechina. Vashandi ava vanonzi vakanga vachishanda vachichengetedza nyanza yeLake Kariba, apo vakasangana nechikwata chevavhimi ava ndokukwanisa kuvasunga. Asi zvinonzi pakazoita kurwisana, izvo zvakazoita kuti vashandi ava vatsakatike kusvika vazowanikwa vafa. VaFarao vanoti bazi ravo pamwe chete nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika muZimbabwe neZambia vari kushanda pamwe chete kuti vaone kuti chii chakatora nzvimbo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino takakwanisa kuwana vaiona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri. Takavawana vese nezuro makuseni simwe masikati, asi tine urombo kuti vakawanikwa vakashaya. Vakabva vatakurwa nezuro wacho mande musi wemuvhuro kuti vave kuno kuHarare kuzoitwa kuzoona kusakaita kuti varasirwe neupenyu chii. Ndo pazvine reizvo, asi urongwa hwatanawo ndehwekuti vachanoradzikwa kumisha yavo kuGokwe nekuKariba musi wechina. Tine urombo kuti ndomamirira zvaita, asi pari zvino vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vedu nevekuZambia nevekuchengetedzwa nezvaona zvekuchengetedzwa kwenyika vari mukati nekutsvaguruka kuona kuti chingave chii chakaitika muvashandi vedu.
Pane vati vasungwa here nechiitiko ichi?
Hapana.
Ko zvavakanga vainazvo midziyo yebasa nezvimwe zvese makazviwana here?
Chinhu chatakakwanisa kutanga kuwana chakanga chiri chikepe chavanga vachishandisa, nokuti chikepe ichi changa chine treka yekuona kuti chiri papi. Saka zvanga tichitivanyora kuti vanosoona kuti chikepe chedu chiri pati, ndicho chatakakwanisa kuwana. Asi patakachiwana chakanga chabviswa injini kana kuti mushina unoita kuti chifambe mumvura.
Ko zvinhu zvakaitawo sezvombo vakanga vasina zvombo here?
Tisati takwanisa kuwana kuti zvombo zvakanga vanazvo here, kuti vakanga vazvisiya patingatipo pabhesi vakanga vari kushanda vari. Saka tomutaura kwataita kuti tichiri kuita tsvagurudzo nekuona kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Matima akukwanisa here kutaura mazita avo?
Mazita avo anokwanisa kuwanikwa, mumwe wacho anonzi Timothy Tembo, mumwe wacho anonzi Chidhumo Mabharani.
Sei ZimParks yakaita kuti varume vaende vari vaviri? kuno sangana ne vanofema zvisina mvuma vanozikana kunzi vanenge vaine zvombo
sekutara kwatinogara tichiita matambudziko atinawo sebazi rinoona zvemuchengedzo kwemhuka nderekuti hatina vanhu vakakwana nekuti hatiwani mari yehurumende patinoda kuedza kuti tsvage mari yekuona kuti tikwanise kufambisa mabasa titsvage zvekushandisa vakawanda vanenge vachiripopotera vachirituka vachine zvimwe zvisina kana humbo hwekuti patiri kukanganisa pacho ndepasi chikumbiro chedu chikuru ndechekuti bazi rinoona zvekuita nezvekwemhuka rine mabasa akawanda arinoita
avanga vari mutauriri wezimparks vatinashe farao vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU nhasi ranyorera tsamba gurukota runoona nezvidzidzo epamusoro-soro muzvinafundo Amon Murwira richikumbira kuita hurukuro navo pamusoro pemari yechikoro yegore rino. Izvo zvinotevera danho rakatorwa nezvikoro zvizhinji zvepamusoro izvo zvakatonyorera kubazi iri zvichida mvumo yekukwidza mari dzechikoro. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri weZINASU vatakudzwa ngadziore vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvave pedyo nekuvhurwa uye vanoda kuti hurumende ibude pachena pamusoro pemari ichabhadharwa nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro munyika.
Tsamba iyi tiri kukumbira futi zvekare kuti vabude pachena. Maonero atinoita ndeyekuti vakaputira racho nemanyanga saariputiriki nekuti taakuda kuenda kunovhura zvikoro. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare vaziva kuti ministry iri kuti chii. Zvatinoona mapepa nawo ndezvekuti vari kuti aiwa haisi kukwira mamwe ari kuti aiwa iri kukwira. Saka zvinhu zvakakosha kuti semutungamiriri vabude pachena.
Vangadziore vati kunyange hazvo vamurwira vari kuti mari iyi haisi kuzokwidzwa. Pane umbo unoratidza kuti zvikoro zvemapolitechnic nezvikoro zvinodzidzisa varayiridzi zvakatokwidza mari uye vanoona sekuti mari iyi yakakwira zvakanyanya zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kuibhadhara.
Kana zvikoro zvati zvakwidza mafees isusu minista tiri kuenda takavaratidza kuti fees yakakwira kwakati nekuti vanoratidza kuti vari kuramba kuti mafees akakwira isu tichiziva kuti kumapoli zvinhu zvakaitika isu tinomirira vese vadzidzi vezimbabwe nepoli inenge iripo saka tichaenda tinoonesana navo kuti poli yakadai vachinge varamba hatimiriri ipapo mazano edu akati wandei.
Vangadziore vati sangano ravo rinoda kuti vabereki vatange vawedzerwa mari dzemihoro mari yechikoro isati yakwidzwa. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevakadzi nevarume muZINASU muzvare Nancy Njege vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vacharatidzira kana hurumende ikasavateerera pamatambudziko akatarisana nevadzidzi munyika yose.
Charamba chimbeja nawo takumbira kuona minister taura navo in person then kana zvikaramba isu sevadzidzi ticharatidzira nenzira dzakafanira tovaratidzira kuti hatisifari nekuti hatikwanisi kupinda muchinja tisingaafodi either way vatodina eright to education saka tichatongosvika kwavari tichiratidzira.
Vaibo vemunyori mukuru muZINASU vamakomborero haruzivishe vati wapo zvikoro izvi zviri kuvhurwa mwedzi unouya zvakakosha kuti hurumende izivise mari dzichabhadharwa nevadzidzi kuitira kuti vatsvage mari dzechikoro paine nguva. Vatiwo mari dziri kutaurwa muzvikoro dzakanyanyisa uye hurumende inofanira kuona zvaingaite sezve mitengo yezvimwe zvinhu zvinodiwa mukurarama iri kugara yakakwira nguva dzose.
Iyoyo haisiyo yoga fees iri kukwidziwa imwe yechitu iripo yakatogara yakwidziwa kudhara nyaya yematransport ipart of fees kuti mwana akwire kombi akwire bhazi achienda kuchikoro kana rakwira bhazi kudhara rambova 50 cents asi kana yakuita $5 kana $10 kutokwidzwa kwaita iwoko chikafu kukwira kwachaita kukwidzwa kwefees mabhooks kukwira kwaita kukwira kwefees dhata chaiv chari kuti vanhu varesechi vachienda paindaneti vadzidze kukwira kwefees. Saka kana vachiti fees hadzisi kukwira vachiramba vakanyarara zvinoratidza kuti hakuna utungamiriri.
Zviri kunyorwa pamadandemutande zvinoratidza kuti zvidzidzo zvakawanda muzvikoro zvizhinji zvichange zvave kuda mari inodarika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora pakotoro yega yega kubva pamadhora mazana matanhatu pari zvino. Asi vamurwira vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kutaurwa pamadandemutande manyepo sezvo pasina mubereki angakwanise kubhadhara mari dziri kutaurwa idzi. Vamurwira vabvuma kuti mari dzemuzvikoro zvepamusoro dzichakwira uye mari idzi dzichaziviswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Vati mari idzi dzinokwidzwa pachitevedzwa matano ayo vati ndiwo avari kuita pari zvino. Vamurwira vati gore rapfuura hurumende haina kukwidza mari idzi sezvo yaida kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika ngwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana vafa nhasi uye vamwe vanhu vanodarika mazana maviri vakuvara zvichitevera kutsikirirana kwaitika parufu rwekuchema mukuru wemauto muIran vaQasem Soleimani. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muguta remushava vaSoleimani zvichivarangarira. Kurangarirwa kwakadai kwakaitwawo maguta eTehran, Qom neAhvaz. Zvichitevera kufa kwaita vanhu, masangano enhau muIran anoti urongwa hwekuradzikwa kwavaSoleimani hwambomiswa. Vanhu vanga vachichema vanga vachipika kuti vachadzorera pane zvakaitwa neAmerica zvekuuraya vaSoleimani. Vanhu makumi matatu vafa mushure mekuputika kwebhambu muguta reGamboru mudunhu reBono kuNigeria. Mapurisa emuLiberia ashandisa zvombo zvinokachidza pamwe nemvura achibvisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira muguta guru reMonrovia. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti haione mamwe makambani achivhura kana kupedza gore rino achishanda sezvo upfumi hwenyika hwaramba hwakaita midigari. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rino. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichatonyanya kuoma gore rino kana pasina kugadziriswa nyaya yekushomeka kwemagetsi, kushomeka kwemvura uye kugadzirisawo mitemo isina kunaka. Blessing Zulu wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakapasiswa budget regore rino nematare anoti reHouse of Assembly neSenate, muzvinafundo Ncube vakati izvi zvainge zvavapa mukana wekuti varonge tsoro yekugadzirisa upfumi mugore ra2020.
And it's good to have the budget passed this early so that come 2020 we are ready to implement and support job creation, growth and productivity.
Kukurumidza kutambirwa kwebudget kuchatipa mukana wekugadzirisa upfumi nekuwanira vanhu mabasa.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mumwe wevatedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Zvichaita wesi, number one, the mismanagement yemonetary policy, the mismanagement yenyaya yemari. Hamugone inini kuti mutambe mubvise US dollar when people can't trust your money. Saka every shop right now is just dollarized. Maprice ari kutengeswa nema US dollar. Yet masalari zevanhu haasi pama US dollar. So munhu aitambira $500 teacher, effectively akutambira $25 US. So that means kuti pane mismanagement ye monetary policy hapana economy. Two, hakuna magetsi. Iko zvino tiri kuita ma 18-hour, 20-hour power cuts. So pasina magetsi hapana economy.
Ko, pane muenzaniso here wekambani iri kunyanya kutatarika? Tabvunza vabiti.
There's a company knows what a company iriko kwamutare uko inoita zvewood. It uses 200 liters of diesel an hour kuti irane zvimushina zvavo. Now who can afford 200 liters of an hour of diesel and uchiiwana kupi? So companies are shutting down. So GDP is going to be low.
Munyori mkuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kushaikwa kwemishina yechizvino zvino kuri kupawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka mumakambani.
Retooling haisati yaita makambani zvakawanda achiringoshandisa michina yekudharadhara mari yacho haiwaniki. Hapana zvinenge zvachinja zvingangoita kuti production kuti ikwire muna January. Saka tiri kungotangira patakasiyira muna December. Pakutambura.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanotiwo pane zvakawanda zvekuda kuti zvigadziriswe mugore rino.
Tiri kufungidzira kuti nhau yemagetsi ndiyo imwe yenhau yehombe inofanira kugadziriswa. Pamwe kukaitwa masolutions around nyaya dzerenewable energy zvakada kufanana na solar, mahydro ari kuti netene nyaya yemvura. Kwagadziriswawo nyaya yekuti mvura inoshandiswa mumakambani neinomwiwa nevanhu inge ichiwanika, nekuti foreign currency inge ichiwanikawo kuti mabhizimusi aone kunge achitengawo zvaanoda kutenga kunze.
Vako nyaya yenhaurirano pakati pevashandi nevashandirwi yakakosha zvikuru mukugadzirisa upfumi.
Zvinhu zvakati wandei, zvizhinji zvinobata ikonomi yedu. Panenge pachiiswa mapolicies kana kuti malegal instruments anonzi mastatutary instruments ari kuiswa negovernment kuti pange paine input inobva kumativi ese kubvira kuti kuvashandi vashandirwi negovernment. Tobvumirana kuti zvatiri kuda kugadzirisa muekonomi yedu ndezvipi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanotenderana nenyaya yekuti paitwe nhaurirano pasi peTNF.
Mutemo wacho weTNF wavepo. Chava kudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pasocial contract. Iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese. Tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi.
Kusagadzikana kwezvinhu maindustry kuri kupa kuti zvinhuwo zvidhure uye kuti vanhu vashaye mabasa. Ndakamizulu.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vanoti kushaikwa nekudhura kwechibage pamwe neupfu kwave kuvamanikidza kuenda kunotenga kuSouth Africa. Grimaramba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemudhorobha remasvingo Mountain Jakati vanoti vave kudhorobha remesina kuSouth Africa kunotenga upfu.
Ndezvekuti takutoenda kuSouth Africa kundotsvaka upfu sezvo muno muzvitoro zvemuno zvisingachakwanisiki kuwanika upfu. Zvitoro zvakaita sana OK, Pick n Pay hauchawanikana upfu, wanga uri mwacho nawanga uchidhura.
Mune zvimwe zvitoro zvishoma muri kuwanikwa upfu hwakasvuurwa uye hwakatsetseka hwengwerewere nepalenda uhwo huri kuita mari darika zana remadhora pamakirogiramu 10 kana ku 10 kg. Vagari vazhinji vanoti havakwanisi kuhutenga kunze kweshoroma. Vakawanda vakaita savaJacob Manzanga vanoti havasi kunzwisisa kuti chibage neupfu zviri kushayikwa muzvitoro nenyaya yenzara here kana kuti makakatana evanotengesa nekugaya upfu nehurumende panyaya yemutengo uyo hwakambokwidzwa gore rapfuura asi ukazodzikiswa.
Masvingo izhara chaiyo chaiyo, upfu hamutorina zvachose. Vanhu tiri kutambura upfu hunongoti ukauya kushopi hawo hwauya, vanhu votamuramba mhuru vachimanyirako, vanhu vachitikirana ikoko kubva hurumende payangomanikidza vanhu veke mamillers kuti dzisaegera mitengo namasupplyers. Zvinzo zvakatanga kubva
vaJeremaya Muchabiwa vanoti munzvimbo zhinji dzekwaguru dzakaita sekwaBhasera bhagidhi rechibage riri kuita mari inosvika zana nemakumi maviri emadhora ERTGS iyo isiri kukwaniswa nevazhinji.
Kuno kwaBhasera chibage hakutorina uku kwose kwakomberedza ana vunjere munyika nekunana Mucheka yaora, vanhu vari kutotambura kuti chibage vochiwanepi.
Gurukota anoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzira dambudziko rekushomekwa kwehupfu uye yakatoita sangano nevanogaya upfu tsvondo rapera.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveKuAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa ma grain subsidies.
Asi mumwe mutedzeri webato guru rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti mitemo yehurumende ndiyo iri kupa kuti upfu hushaike.
If you allow market kuti ifunction normally, mamillers ane capacity yekuisa hupfu nechibage zvinodyiwa muno. Mugore ra 2010 takabaita drought, but we allowed mamillers nemarket iyo kuti iuise chibage inouisa. But in Zimbabwe at the present moment, two things are a problem. Chekutanga, inyaya yekuti mamillers aya hasina US dollars. They are not allowed to use the US dollar. Saka distortion yemonetary policy inoreva kuti miller angatsvage pa 4th Street pa black market US dollar, onotenga chibage kuSouth Africa kana kuti hupfu kuSouth Africa kana kuti kuBrazil, ozochitengesa nebhondi ozoshaya mari yekubhadhara.
Vachitaura nevagari kukuwadzana, nemusi wechishanu svondo rapera, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaimbisa kutora matanho akasimba kune vanotengesa hupfu vachidhurisa. Asi vanotengesa hupfu varamba kudomwa nemazita, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuda kuti vatange vatengesa chibage nemari yakaderera vozopiwa nebazi rezvemari, asi vanoti havana chivimbo zvachose nebazi iri iro ravanoti riri kutadza kuvapa dzimwe mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Gore rapfuura vechidiki vazhinji vanga vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kushayikwa kwemabasa, kukwira kwemitengo yezvinhu nezvimwewo. Mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vanoti gore rapfuura ranga rakaomera vechidiki, asi vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti vechidiki vakabatana gore rino vanokwanisa kuzvisimudzira muupenyu hwavo.
Hongu kalenda inenge yachinja hayo kubva kuna 2019 tachinda kuna 2020, but nemaonero angu kana usina kunyatsochinja mafungiro ako waedza kutsvaga a certain skills or some form of networking, unokwanisa kungochinja kalenda zvoramba pasina tanyatsochinja because economy yedu is not as friendly.
Vechidiki vazhinji vane ruzivo rwakawanda panyaya yetechnology nezvinhu zvakasiyana-siyana. Pane mukana here wekuti vanokwanisa kushandisa ruzivo rwavo kuzvisimudzira gore rino?
Hongu, machallenges aripo, but at the same time maproblems ese arimo munyika an opportunity. Maonero angu kana unganyatsotarisa maopportunities anenge aripo ekuti munhu akwanise kuti atange something, but chinowanzonetsa ndechekuti vanhu vada kumirira kuti someone auye kuzovapa something.
Pane vechidiki vakabvawo kubatsira vechidiki vanobva kumaruwa akasiyana-siyana kuti vaonewo mabasa muHarare umo. Nemaonerenyu, vechidiki vane mukanawo here wekuenda vachinotanga zvirongwa zvakasiyana-siyana vachishandisa ruzivo rwavo kuitira kuti vasimudzirewo vamwe vechidiki? Mungati chinhu chingabatsira mayouth emuZimbabwe?
Havandii mazva mataura ichokwadi tambopinda mumaruwa tatoona kuti zvihazvina kumira musti able to do something. You are now supposed to have a responsibility yokuti how can I help.
Mune mazwi ekupa vechidiki vari kutarisana nematambudziko ekushayikwa kwemabasa, mamiriro akaita upfumi hwenyika nezvinhu zvakasiyana-siyana?
I think we need to be united.
Mabatanyaya yekuti vechidiki vanofanira kubatana, nyaya yekudyidzana. Mungati chinhu chingabatsira vechidiki vekuZimbabwe here sezvo pane vechidiki vakawanda vano ruzivo maererano nezvinhu zvakasiyana-siyana?
Hongu, zvinobatsira spirit. At the same time, zvinotoda kuti tive a lot of personal sacrifice. Munhu wese wechidiki zvinhu zvakaoma, so kuedza kubatanidza apa neapo hapachisina munhu ane time yakati kwanei kuti akwanise kuzvibetsera zvinhu. CV chaiyo chaiyo ngobetsera vanhu dayo, ngatitei takadai, ngatitsvaketei kuaplaya zvikoro takadai. Mubvunzo wenyu watonditsvagidzawo neniwo ndichitofunga pa 2020 papa kuti kana 2020 yakupera, what will I say I have done to help someone else in a different circumstance than yandiri.
Avanga vari mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vachitaura naMike Hove weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, Zvikwata zvisina mbiri yakanyanya ndizvo zviri kutungamira kutenga vatambi vane mukurumbira pamariketi. Panguva iyo Dynamos neHighlanders dzisati dzaraura vatambi vanovhundutsa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chicken Inn ndiyo iri kutungamira kutenga vatambi vane mukurumbira pamariketi. Mushure mekukwezva Clive Dzingai kubva kumushowani Stars, Padi Nyamurapa kubva kuyadha, pamwe na Brian Grant kubva kuMove Rovers, avo vatove mukamba mavo kare. Pamusoro pezvo chikwata ichi hatina kurasikirwa kana nemutambi mumwe chete pavatambi vavaive navo mwaka wapera. MaGamecocks ari kuda kutora mukombe uyu mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri muna 2019 nemapoints makumi mashanu nemapfumbamwe, mapoints matatu pasi peFC Platinum iyo yakatora mukombe uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti vachitarisa vatambi vaunganidzwa nemaGamecocks nevavaive vanavo mwaka wapera, vari kuona Chicken Inn ichinetsa mwaka uno.
Vatambi vanavo and aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yomu.
Asi murairidzi wavo Joy Antipas ari kuramba kuti vari kupinda makundano a 2020 vari chimwe chezvikwata chingangotora mukombe weleague uyu.
One thing is that we are not favorites because competition in the league is so stiff. If you look at the other past couple of years, you know who is going down and you know who is going to challenge for the league. So exciting season ahead. What I can say is that definitely we're not favorites, we are just dark horses.
Asi Chicken Inn ne FC Platinum hadzidzega mukutenga vatambi vanozivikanwa, sezvo Triangle yapinda mumba meyadha ndokutora Ralph Matema pamusoro paJames Mukombwe uyo vatenga kuFC Platinum. Mashuga Sugar Boys awedzera zvekare Shepherd Gadzikwa uyo varaura kuhange iyo iri kuenda kuDivision 1. Mushure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJongodzo uyo akaenda kuZambia, Capes United yatenga Leroy Mavhunga uyo aimbotambira Maorias kubva kuyadha naTatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Capes United inonzi zvekare yatenga Kwadi Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti Makekepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani Stars kuti vatenge Evans Katema umekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira, kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Panika Diamonds iyo yakapedza iri pachinhano chechishanu ine maroto ekuita chikwata chekutanga kubva kuManicaland kutora mukombe weleague eri kumiramirawo nekutsvaga vatambi. Chikwata ichi chatora Pascal Mananga uyo akaraswa neTriangle pamwe naMarino Changa kubva kuTriangle zvekare vakanangana nekusimbisa chikwata chavo muhondo yekutora mukombe mukuru uyu. Asi Highlanders eri kusanganisira chirongwa chekukurudzira vatambi vacho vechidiki uye kutenga vamwe. Vamwe vatambi vacho vechidiki vanosanganisira Dominic Jaricha, Darlington Mkuli naDalubule Dlodlo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakangana wachirongwa cheLive Talk, apo muchasangana naMike Hove achikupai chirongwa chevechidiki vachikurukura pamusoro pematambudziko aikarisana nevechidiki muna 2019 uye tarisiro yavo mugore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa, uko hunonzi huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusorosoro zvikwidze mari dzekuripira muzvikoro. tabatashuka kumagumo yichirongwa chedu chanasi, iwa inesu zakari mangwana. Anukuweni kayane mufaro, njini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC, ndo kuseyame na ntungamili nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuzibandlela 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabagcina inyamazana zendle abili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki edamu leKaripa.
Lapho ke akusimangalisi kathesi ukuthi ama-ranger ama-fleet lawa abulawa ngama-Zambian. Akusimangalisi ngenxa yokuthi ama-Zambian ayabe ehlomile. Yena u-ranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabengelamgobho wakhona.
Owake wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa.
Abantu into le ithezwakala ebantwini lapha abantu bangani bethukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana besesemncane abantu beqhangela ukuthi laye uzakuba le muli abe lo muzi abe umuntu omdala.
UZulu ukhuthazwa ukuthi adinge indlela ebalulekileyo eyokulahla izithubo ezisetshenziswa kanye amadayipha ngoba kungamiswa ukusetshenziswa kwazo nxa zilahlwa mahlayana.
Ngokubona kwami akathesi kuza super manzi yabe ngikho ahambi viki yonke bese kuthiwa amaphamba phamba besinceda sibili kakhulu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki eyodwa edamu leKaripa. Ababili laba bavikwa bahlaselwa ngemva kokubopha abazingeli abane ngoba babezingela bengelamvumo. Yesikhulumeli sogatsha lokulondoloza inyamazana zendle olwezimparks umnumzana Dinashe Farao uthi isidumbu somunye wabagcina inyamazana besilamanxeba okugwazwa ngenqamo kuthi esinye besibotshwe izandla. Omela iBinga South edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi udubo lwabazingeli laba abangelamvumo solubhahile njalo iningi labo licatshangelwa ukuthi ngabavela kwele Zambia.
Kwesinye isikhathi abantu be-parks besuka nabo nxa indlela abatreat-a ngayo abaphatha ngayo abantu nxa bebathole bewona emanzini baphatha ngendlela leyana egcina isisenza ukuthi khona abantu bethi kwesinye isikhathi hayi madoda zagamulana ngamahlobo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kake ngabizwa kwenye i-fishing camp ebhingo okuthiwa ikalulwe abantu bekhala becomplaina ngokuthi ama-ranger ayasilanda khonapha asaphili kuhle. Manje ngelinye ilanga emthini bathole ukuthi sizalwisana nabo emanzini lapha kube nzima. So-ke indaba le eyenza leyo yeplacesville ukuthi ngiyamazambiyenza amazambiyenzi wona yo adangerous kabuhlungu sake ngake ngakhuluma ngayo ephaliyamenti umnyaka odlulileyo ngisithi mina abantu bethu bayahlukuluzwa laphana amazambiyenzi nxa ehamba emanzini ahamba ethwele imbobho. So nxa ehamba ethwele imbobho bayafika berobhe ama-fisherman ethu asezimbabwe bebarobha iinhlanzi zabo bebarobha izinizikhephe zabo behambe ngoba bona bayabe le mbobho. Ngake ngakhuthaza kwesinye isikhathi ukuthi kanti indaba uhulumende emanzini ngale ku ukuza ngezi engafaki amapolisa ahlomileyo ukwenzela ukuthi ehlangana ke lobusela bona lobo obenzakalayo emanzini kodwa kukhanya ngani akulalutholi njalo olwayenzakalayo ngakho ke akusimangalisi kathesi ukuthi amaranger amafili lawa abulewe abulawa ngamazambia akusimangalisi ngenxa yokuthi amazambia ayabehlomile yena uranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabengela lambobho wakhona so ke yibo ubunzima ehlangana nabo emanzini kanye lasezinyamazaneni
manje ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni afake yini butho kumbe aphe imbobho bona labo abagcinayo
uhulumende uyabona umsebenzi kahulumende gambe ngokuthi elondoloze impilo yabantu abantu behlale besefu bengelalutho abalwesabayo impilo zabo lalo zozivilekekile aw into ezakalayo kuma-borders amanye kubo-Mozambique le kubo-Plumtree uhulumende uyadeploya amapholisa ayabe ehlomile njalo uyadeploya amabutho ayabe ehlomile epatrola ukuze eprotecte phela umngcele nanxa sesifika ngapha kuzambezi lawo ngumngcele kodwa ngumngcele osemanzini ngokubona kwami kufuze umngcele lwana uphathwe ngendlela okuphathwa ngayo imngcele yethu yonke njengelizwe ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihlale liphakathina kwe-security kungabi lesikhathi lapho esesabela khona abavela kwelinye ilizwe bangasingenela benze abakufunayo
umnumzana Prince Dubeko Spanda umela iPinga South edalele parliamente engoyibandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo kolunye udaba olufanayo amapholisa adubule abulala omunye wabotyeketsha abaziwa ngokuthi ngamashurugwi komunye umgodi ebubi esigabeni semathebelele North. Kubikwa umnini womgodi we-acute mine ebize amapholisa ngemva kokuhlaselwa ngamashurugwi lawa alwisane lamapholisa kodwa amapholisa adubula omunye wafa kwabotshwa abahlanu. Ijaha elake ladlalela iqembu leWange Football Club uMaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abangaziwayo izolo kusihlwa kwele South Africa. Umpofu ubikwa egangadwe ngamatshe ngemva kokwetheswa amacala ambalwa. Abazi ngokwenzakalayo bathi uZulu uvuke eseganga kulandela imbiko yokuthi umpofu ukhululwe entolongweni lapho akade ebhekane lamacala okweba lokunye okutshiyeneyo. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Umama omncane kampofu uMasipanda utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi sebetholile umbiko wokubulawa kukamaqhawe lobanje alile ukuveza ukuthi ubulawelweni. UMasipanda uthi sebedinga phose inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola i-18,000 Zimbabwean dollars yokuthwala isidumbu sikampofu besise ekhaya. Uthi kuza kuba nzima ukuyithola imali eningi kangaka eyokuthwala isidumbu sisuka eJohannesburg sisiya eVictoria Falls lapho azancwatshelwa khona. Uthulani Moyo owake waba ngumqeqeshi weqembu leMathebelele North Select okwadlala khona uMaqhawe utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi kuzisa usizi ukubhubha kwejaha ebelidlala inguqu ngendlela ephakemeyo.
Kukhanya udutshiliwe eSouth Africa kodwa asikho shuwa ukuthi isizathu sokumdubula kwakhe bekuyini loba nje kulokukhuluma ukuthi kubekhanya kulamanye ama-activities akade wayenza khona ngale okudinga imali ama-activities angabe engasoma-activities angade mahle.
Ye nxa singakhuluma ngojahalo sizokuthola yamazi sibili
yamazi ngoba ukumazi kwami ngihlangane laye kuma-youth games ngo 2010 Mina bengingu head coach we team ye Martin North ngo 2010 eHarare. So bengomunye wabadlali ekade ngilaye kuma youth games edlala ku central defense. So from there hayi ube ngumuntu engisibe ngaba manje loba njena ube esuka eFollows. Kodwa sisuka kuma youth games ube ngomunye wabadlali ocine esedojwa yiwande FC esizodlala kuwande FC after that. So sisuke sahlangana futhi ewande njengoba mina ngibe ngibest ewande engumuntu engiqala ukuhlangana laye kuma youth games.
Ube ngumuntu onjani?
Mina ngesikhathi ngihlangana laye during i-period leyana angizanga ngeke ngithi kulokunye ngangamcabangela khona ngoba ube ngumuntu akade engatshengiseli ukuthi angaba elokunye akuyenzayo ongabe kukubi. Maybe also singakhangela ukuthi isimo ekade sikhona at that particular time engxenye ube ngumuntu okade ongafiki kustage ukuthi abe nezinye ingqondo lezo okuthiwa yizo akade seziyenza ese-South Africa. So angeke ngimuthi sibili ube ngumuntu omubi during i-time ngihlangana laye ngisazana laye ngisiba laye throughout i-camping season yonke silungiselela ama-youth games saze sayaphendula. Akulanto embi ngathi ngayibona kuhle.
Usuke wakhulumisana labazali bakhe yini lapho khona khonapho?
Angikabi le relative engathi ngikwanisile ukuthi ngikhulume laye ngalolu daba kodwa into lathi esikushoko ngayo ngoba uyakwazi ukuthi umuntu okuwe waba mazi wadlala la ibhora wamba umkhochi wakhe uyabuyo sort of like i-parent kuye.
Uthulani Moyo ngumqeqeshi weqembu lenguqu elemathebeleland selector sixoxela esewange. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lembongi u-Obert Dube owafundisa umaqhawe Mpofu wesikolo semfundo yaphansi edolobheni leVictoria Falls.
Mina ngimazi esesesikolo ngalesiya sikhathi ube sengathi usemncane kodwa engikwazi ngaye sibili mina engikufakaza ngaye ukuthi wayengumfana nje wayethule okwakhaya ukuthanda libhora. Ngiyacabanga esikolo sibili wayekhaliphile esikolo ngoba wayeku-B kodwa into wayeyithanda kakhulu kwakulibhora. Wayesithi kwesinye isikhathi esikolo umze engabhalanga izinto yomsebenzi esikolo umbuze athi hayi bengiseboreni hayi izolo bengile training yizizathu engangihlala ngizo kwesinye isikhathi ngangingabhalanga kodwa wayengumfana nje wayethule wayengani kalabangane abaningi kakhulu ayekuthanda kakhulu ibhora ngoba wayevele edlala udivision one esesesikolo uthe eqeda isikolo wahamba wayadlala uwange sibili.
Singathi abantu bahlulukelwe kanganani ngokufa ngokubhubha kwakhe?
Abantu into le ithe izwakale ebantwini lapha abantu bangani bethukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana bese semncane abantu bekhangela ukuthi naye uzakuba le muli abe lo muzi nabe umuntu omdala. Njengami mina kuyangethusa njengoba bengumbalisi wakhe ngamfundisa eklasini so bengakhangelanga ukuthi adlule emhlabeni njengoba wesesemncane nje kulami mina ngimdala kulaye. Okwesibili abangani bakhe akhule ngoba umfana ozalwe lapha eFollows wakhulela lapha abantu bamaze ngumntwana waze wayakhula waze wajiyasile waze wadlala lebhora. So into le ngane yabantu bethuse kakhulu 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 ngoba lapho yakhona ficanda kube khuluma ukuthi umfana lumfana singazi ukuthi njengoba ngale bese kwenile izwi ukuthi besokuphilwa njani abaningi into le ngane bayaphathanga kuhle.
Umnumzana obethi umnumzana Obert Dube yimbongi elodumo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseVictoria Falls.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala 30 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngomnyaka odluleyo iningi labatsha njengaye wonke umuntu belibhekane lodubo lokuswelakala kwemisebenzi, ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo mahlayana lokunye okutshiyeneyo. UNkosazana Mantate Mlotshwa ongusomabhizimusi njalo olwela amalungelo kaZulu utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ngempela abatsha bebebhekane lodubo olukhulu ngomnyaka odluleyo kodwa uthi bengafaka amakhanda abo ndawonye lonyaka balakho ukuthuthuka banqobe indubo ababhekane lazo.
2019 has been a difficult year for my youth. I think that, you know, my youth are my cities like Obulawayo, Gweru, and Harare, Victoria Falls. For them, I'm wondering if you can for my youth, Ashala Emakaya. My youth are my name because Avalan Sevens. My youth are my name, like, in a school of graduation from university or college. Or my skills about to learn from my vocational training centers. Avala places to go where they can look for jobs, where they employed. So you discover some of youth are I can have to find that I'm a hassle on the side, but it turns out the economy is getting worse every day, and it's quite difficult for young people to thrive in that economy. I think 2019 has been one of the most difficult years for us young people.
Abantu abasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bahlakaniphile ngempela. Ubona ngani balakho ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuzithuthukisa kulomnyaka na?
Kakhulu. I think ama youth them nxa kulento engabanikayo nayo ukuthi ama skills alawo technology, they are good at that. They are young people that did photography or that are doing photography, and they're doing so well in the industry. In a normal country where economy is up corner, they would be thriving. So I think our schools are allowed in terms of technology, just our schools, physical schools, the ability to work with their own hands. What they need is an environment ever for me like, because like I said, now can you have a business actually to see umuntu angeka charge everything ama US dollar because it's illegal. So discovered so many by charging eco cage, so many by charging ama bond, and the value of the bond, the eco cage gets in there every day. So in as much as well, I'm still lower and able to use them in 2020. The truth is the environment I love for me.
Sibone abasakhulayo abafana labo mnumzana uDecent Bajila bezama ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abaphila emaphandleni. Ubona ngani ithuba likhona nalo ukuthi ama initiatives afanayo angayenzakala endaweni esijeneyo ukuze wonke umuntu ongisakhulayo athuthuke?
Okwenziwa ngabantu Decent Bajila, I think it's a very good project because interesting sengani kwenzakala ku capital city. So ama youth angale kwama cities are smaller asathola ama opportunities. Nxa kuwukuthi umuntu wakobulawayo o-applyle i-nursing ngakwani esizoka afford ukubuya eHarare for interview. Imagine umuntu osethole ukuthi ongathelanga that announcement because abakho online. So I think ukuthi ama-initiatives anjalo kumele abe khona in different places kwenzela ukuthi a-open ama-opportunities for ama-youth angela access to particularly internet. But then also I feel ukuthi it's not the responsibility of o-decent ukuthi bebephusha opening doors for the people. It is the responsibility of the government and ama-institutions on allow arana ama-nursing applications and things like that.
Lo ngumantathe mlotshwa ongusomabhizimusi njalo elwela amalungelo kazulu obexoxa ecingweni lo Mike Hobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle Zimbabwe muhle. Ungolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu lwakuqala lwalonyaka ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labasakhulayo nyakenye njalo ngokuthuthukisa abanye babo lonyaka. Abafuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthwakazo muhle Zimbabwe muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika selivimbe isiphathamandla sakwele Iran ukuthi siye emhlanganweni we-United Nations okuyikwephula umthetho. Ivuyo lebutho lakwele Libya elikhokhelwa nguGeneral Khalifa Haftar selihludune idolobho leSirte okwazalelwa khona owake waba ngumongameli walelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende wele Libya esecele eleTurkey ukuthi lizemncedisa ukulwisana labahlamuki laba. Ele Cameroon lona lithi kulaba lichomi abadabuka kwele Nigeria abafe ngemva kokudubuka kwegrenade edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili. Kuhlandla eliphathelane lezomnotho lamhlanje siphatha udaba lokudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwembadalo yesikolo. Ukuchabalala komnotho weZimbabwe kuyaqhubeka njalo inengi lithi akulampawu ezikhomba ukuthi kukhona okungaba kusenziwa ngohulumende okungawulungisisa. Imali ilokhe ingatholakali lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi lifake imali engange $20 million emkambo wemali. Abasebenza emabhanga abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi akulabuvelo obalethwa yilimali ngoba umuntu ngamunye elokhe evunyelwa ukuthatha i-$300 kuphela ebhanga ngeviki. Bathi lokhu kuzadala ukuthi abazali abalabantwana abafundayo bengenelisi ukuthola imali eneleyo ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo ngoba izikolo eziningi sezikhuphule imbadalo ikakhulu ezemfundo yaphezulu lamanyuvesi. Ezinye izikolo ze-primary leze-secondary lazo zikhwezile imbadalo kodwa uhulumende uthi usaxwayisisa ukuthi iziphi azazivumela. Intengo yama-uniform lezinye indingeko zabafundi layo ibikwa ikhwele okumangalisayo. Ukansila wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abafundi abanengi balakho ukwehluleka ukuya esikolo ngenxa yendleko ephezulu.
Nokuthi abantwana bazavuyela njani esikolo akula muntu okwazi ngoba sikhuluma nje isikolo esingabe singani sikhiphile nese $500 something out of teach here. Kodwa akekho ekholayo leyo mali. Lowo mntwana kumele aze abe le-uniform abe lamabhuku. Lapho sikhuluma from grade 0 lo owabakhona. So into azibamelanga kuhle abazali edolobheni.
Udubo lokusilela kwempupho elizweni lalo luyadlondlobala lanxa nje uhulumende esithi kulomumbu awuthenge phandle kwelizwe. Ukansila Ncube uthi kobulawayo impupho isitholakala kuphela emkambo wensitha lapho ebiza khona imali ephezulu.
Mawuyitholile siyithole esitaradeni and esitaradeni babefuna i-cash yona ma-RTGS lawo. Akula ngitsho lo muntu oyedwa eZimbabwe oyibambayo le cash, abantu imali sezikuma ecocash. So nxa usuyithenga nge-ecocash siyinkalakatha yemali, nxa bethe bakuzwela bakuthengisela nge-ecocash. Kodwa bona bavele bafuna i-cash.
Amazwi kaKansela Ncube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Impupho kayikho ayitholakali, itholakala emgwaqweni emakhoneni la esithi thina okungatholakali emkambo omnyama. Kulapho othola khona impupho emhlobonhlobo itholakala ezitolo zakulampupho. Uzakhumbula ukuthi impupho ibikhona inhlobo yonke, uhulumende wayidunga nje into ekade ingahluphi.
Njengokansila Uncube ukhale njalo ngendleko yabantwana besikolo esithi abaningi balakho ukwehluleka ukuqhubeka ngemfundo yabo lonyaka.
Asoze benelise ukuthi abantwana bahambe ngokuba kumanje bayehluleka vele ukubahambisa esikolo ngendlela kusekudula ngakhona. Ukhuluma ngemali enkulu kakhulu evele ibhadalwa khathesi ukuthi lanxa ingakhwelanga asoze yeneliseke ukuthi ibhadalwe yona leyo mali. Kanti-ke futhi njengoba usitsho isikolo kakuso school fees kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usolwe ngabaningi ngeviki edluleyo phezu kwamazwi akhe okuthi uZulu kumele adle impita kuphela nxa inyama imdulela. Uphinde walandula njalo ukuthi indleko yesikolo ikhwelile lanxa lokhu kuliqiniso. Abanye bathi lokhu kuveza uMnangagwa njengomuntu ongelandaba lokuhlupheka kwabantu lanxa nje ethe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa umnotho kumbiko wakhe wekhisimusi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lesimo somnotho ngoba uloke eguke fu. Uzulu sekhuthazwe ukuthi axoxisane edinga indlela yokulahla izithubo ezisetshenziswa kanye amadayipa ngesiNgisi ngoba abezemvelo besithi kungangcono kumiswe ukusetshenziswa kwazo andubana kutholakale indlela eqondileyo yokuzilahla. Kubika obathabile Masuku.
Kulembiko ethi omama abamunyisayo abalahli ngendlela eqondileyo izithubo lezi okwenza izinja ziyevumbulula ingcekeza le. Okunye njalo osekuvukile ukuze lakho ukungcolisa imvelo okwesikhathi eside lanxa zigqitsheliwe. Uzulu sekhuthazwe ukuba axoxisane ngodaba lolu kutholakale amaqhinga ngokuphangisa. Unkosikazi Amukela Sidange oxwayisa ngezemvelo njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency, i-EMA, uthi udubo olukhulu elizweni ngolwengcekeza yezithubo ezilahlwayo ngoba zika ingcekeza.
Yebo kambe ludubo olutsha ekade sivele singalikhangelelanga eminyakeni edluleyo lapho uningi lwabantu ababevele belisebenzisa izithubo zamalembu lezi ezaziwatshwa. Kodwa kwakathesi ngenxa yala mapampazi sesibona.
Nkosikazi Sidange uqhubeke njalo esithi bayakhuthaza ukuba izithubo ezilahlwayo zisuswe nxa kungatholakalanga indlela efaneleyo yokuzilahla.
Thina njengabemvelo siyakhuthaza kakhulu ukuthi nga kuba khona ukuthi mhlawumbe la mapampazi asuswe ngaphandle kwalokhu noma engasuswanga. Kodwa abantu babe lendlela mhlawumbe eyokuthi angalahlwa njani. Ukungasinanzeleleni njalo ukuthi amapampazi la abaziyo ngokumiswa kwawo bathi vele.
Gina Mpofu uchaza ukuba bona kudala babesebenzisa izithubo njalo bafundiswa ukuba ingcekeza yomntwana ayilahlwa mahlayana nje.
Amapampazi awukho right ngoba thina kudala sasisebenzisa izithubo. Isithubo senza umntana akho abe health ngoba uyamwatshela usi-ayini isithubo lesiyana. Iphampa khathesi umuntu iyayekela iphampa liyana ihlale more than 2 hours umntana elokhu egqokile iphampa. Isithubo kwakungenzeki umntana ngabe manzi uyakhala.
Omunye umama osakhulayo unkosazana Angel Musarurwa uthi uvumelana lakho ukuba izithubo ezilahlwayo zimise ukusetshenziswa ngoba zidala ubutshapha.
Kubo bambili ngesithubo loko emapampazi akubhanwe loko ubuchapa too much abanye bayalahla amakhaka enjalo izinja zivuvuze zivuvuze so vele ayabhanwe.
Laloba kulabanye abavumelana lokumiswa kwezithubo ezilahlwayo kulabanye abangaboni kufanele ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kwezithubo lezi. Omunye walabo unkosikazi Linda Zulu othi izithubo lezi ezilahlwayo bezilusizo ngoba amanzi eludubo kobulawayo.
Amapampa besinceda kakhulu 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 sebe sibisele emuva futhi endabeni yama nepis. Hey aleyo indaba le yama napkin haya asazi sibi ukuthi kuzaphetha ngani sibili but ngokubona kwami hakha thesi kuza sihlupha amanzi yabe ngikho ahambe iviki yonke.
Ukusetshenziswa kwezithubo lezi ezilahlwayo kwaqala ngeminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Kwakuvele kusetshenziswa eziwatshwayo zisetshenziswe njalo njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Qiveke ezosuku ngebezihamba phambili. Oye wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubuliwe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zitholakele edamu leKaripa. kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.